Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinowirirana nemashoko akataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti zvigadzirwa zvemunyika zvakakwira mumwedzi mipfumbamwe yekutanga kwegore rino kubva muna Ndira kusvika muna Gunyana. Muzvinafundo Ncube vakataura mashoko aya svondo rapera kuVictoria Falls kumusangano wekunzwa pfungwa dzevanhu paurongwa hwebhajeti regore rinouya. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana nemaonero aya vachiti zviri kuoneka kuti makambani ari kuwedzera zvigadzirwa zvaanoburitsa.
Ndirikubvumirana nezviri kukuriswa naMutuli kuti capacity utilization iri kukwirira, iri kusimukira zvanyanya kukonzereswa nekusimukira kwaita agricultural sector. Nekuda kwemvura yakanaka yatakawana gore rino, saka zvaita kuti industry yedu output one capacity utilization zvisimukire.
Mumwe anoti anowirirana nemashoko amuzvinafundo Ncube, imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada, avanoti muono uyu wakanaka kunyange hazvo zvisati zvasvika chaipo pavanotarisira.
Zvigadzirwa zvedu zviri kutaridza kuti zviri kusimukira. Manufacturing industry yedu iri kurecover. Capacity utilization kana kuti kukwanisa kugadzirwa kwezvunhu kwakwira kubva pa41 kusvika pa56%. Uyezve manufacturing industry yedu inotarisirwa kuti ichakura by 6.2% gore rino iri. Izvi zvinoreva kuti mabasa anotangawo kuwanikwa.
Dr. Mashakada vanoti
manufacturing industry yedu yanga yakadzikira zvachose. Takasafa yainonzi deindustrialization, makambani achivhara, vashandi vashaya mabasa. Asi zvinezvi tinoona kuti vaya vanogadzira chikafu nevanogadzira mudzanga yefodya namamwe masectors, machemicals, furniture, beverages nezvimwe zvakadaro zvinenge zviri kutengwa chaizvo. Makambani acho ari kusimukira, maplastic, leather and shoe. Tiri kuona kuti zviri kusimukira zvinofadza ruzhinji. Ndo recovery yacho bit by bit, economy yedu ichaita kwazvo.
Dr. Chitambara na Dr. Mashakada vanowirirana vose kuti kunaya zvakanaka kwemvura mwaka uno pamwe nekusadzimwa dzimwa kwemagetsi zvakabatsira mukuwedzera uwandu hwezvigadzirwa makambani emunyika. Asi maonero enyanzvi idzi anopesana nemaonero eimwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vamasimba kuchera, avanoti pane dambudziko rekuti vaNcube vari kutarisa manhamba vasiri kutarisa kuti kana zvigadzirwa zviri kuwanda mitengo yazvo iri kudzikawo here muzvitoro. Vakuchera vanoti zvinhu zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nemitemo yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 zvakadzosera zvinhu kumashure munyaya dzekushanda kwemakambani.
Chinoitika kuti zvinhu izvozvo zvisanyanya kuoneka ndizvo kuti pane zvinhu zvakawanda zvinozopindira, zvakafanana nekuti magetsi ariko here, zvakafanana nekuti iwo mitemo yakaita seyeCOVID yanga iripo yekuti vanhu vanga vasingakwanisi kuenda kubasa. Saka zvese izvozvo zvinodzora business kumashure.
Asi Dr. Mashakada vanoti kunyange hazvo zvinhu zvaiyo kusimukira mumakambani, chishuwo chavo ndechekuti makambani anogadzira mbatya anga achivhura.
Kana masanction akabviswa, tinotenda kuti zvichaenda futi pane imwe nhano yakanyatsonaka. Saka tinoda kungotenda kuti mapolicies ari kuitwa iwawo NDS1 nebudget redu zviri kuvandudza upfumi hwedu. Mainvestors ari kuuya zvishoma nezvishoma, asi hazvisati zvanyatsokuti gedye patinonyatsokuda. Manufacturing yedu yakaafektwa, vana Visco Steel havasati vamuka, vana Cold Storage Commission vachiri pasi, mamakambani mahombe vana Zimasco vakaafektwa and so on. Saka tinotenda kuti dai hurumende yaramba ichiita open up the economy neinvestment climate yedu yeimprovawo.
Kunze kwekunge zviri kuchemwa nevamwe vari kuti zvinhu hazvisi kufamba nenhano dzinotarisirwa zvagadziriswa, tarisiro yekuti makambani ange ave kushanda ari pazvikamu 61 kubva muzana panopera gore rino inogona kuramba iri chiroto.